mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Su muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tora mamask amboshandiswa nevamwe vanhu. Tobva tapa kuti even tikawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization. It's not a good idea. So zvino zvatisingakurudzire tinototi kana pane vanoda kushandisa mamask zvoita kusvikana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba kwete kuti vatore vatengi anenge ambowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vacheke-cheke maface mask avashandisa vasati vaarasa.
MRT House ibuilding iri kuonewa neMDC Alliance. Tiripo zviri pamurawo, tiripo zvine mutemo, zvine mapepa. Building is owned privately and ishandiswa nevanhu veMDC. But unongoziva kuti vanhu veZANU PF ava vanhu vasikaperirwe nemazano. But tiripo. Chatinoda kuzivisa mamemba zedu ndechekuti hakuna munhu achatora Harvest House.
Chikwata chinotungamirwa naamai Tokozani Kupe chinoedza asi chichitadza kutora Morgan Tsvangirai House muHarare.
Kana munhu mumwe chete panyika yose nemukanzuru mose ari yaonangwa ari ega, zvinoreva kuti vane chinangwa namadam Tsvangirai. Chisina kutanga nhasi asi kuti chagara chiripo iyo chokuti vanoti vamai Tsvangirai vanotaurisa kwazvo kana tiri muworks council vachimirira vashandi. Izvo ibasa ravo uye kuti marights avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi.
Kanzuru yechitungwiza yambomisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vachiri 34 vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa munyika yose vadarika zviuru gumi nezvinomwe 17,000. MuAfrica, vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus ichi vadarika zviuru 52, 52,000, uye vafa vachisvika zviuru zviviri ne24, 2024. Bazi reAfrican Union rinoona nezvezvirwere reAfrica Centers for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vapora kusvika pari zvino muAfrica vanosvika zviuru gumi nezvinomwe nemazana masere ane gumi nevapfumbamwe 17,815. South Africa neEgypt ndidzo nyika dzine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica yose. Zvichakadaro zvichitevera kubuda kwemashoko ekuti vamwe vanhu vari kunhonga maface masks ashandiswa mukudzivirira chirwere checoronavirus, hurumende yaudza vanhu paTwitter kuti vanhu vatore maface masks avashandisa vachiacheka-cheka vasati vaarasa kuitira kuti vanhu vasanhonga vachiawacha kuti vazotengesa zvekare. Asi chiremba Simbiso Ranga vari kuNorth Carolina muno muAmerica vanoti kana face mask yashandiswa haifaniri kubatwa nemaoko nekuti ine utachiona hwese hwanga huchifanira kupinda mumuno. Naizvozvo inofanirwa kuraswa kwete kubatwa. Dr. Ranga vati kana iri face mask yako iwe muridzi unogona kuiwacha woiomesa wozoishandisa.
Iripo ndeyekuti mamask anofanira kushandiswa zvine utano, afanira kungoshandiswa ngoti pinao takapfeka. Saka kutora mamaski amboshandiswa nevamwe vanhu, tobva tapa kuti even tikawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization, it's not a good idea. So zvino zvatisingakurudzire, tinototi kana pane vanoda kushandisa mamaski bheta kuti kana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba, kwete kuti vatore vatengi anenge ambowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Nyaya iri kunetsa yatiri kuona ndeyekuti varipo vamwe vari kungoitawo zvekabisira kabisira vachitora zvaraswa izvozvizvo vachiwacha votanga kufamba vachitengesa zvekare, asi vamwe vanhu vanenge vasingazivi. Chamungataurira vanhu ndechipi vasati vatenga mamasiki aya pavanhu vari kutengesa mumigwagwa?
Mamasiki anodiwa kuti vanhu ngavashandise. Kana munhu ari kutenga mamaski, ideally anofanira kuatenga kuvanhu vari approved, atinoti macertified providers. Kana zviri zvokungoti munhu onda kusvikawo ndogadzira maface mask angu, zvinonetsa manje kuti tichanyatsaziva kuti ari kuabva kupi. Saka kana munhu ari kuatenga inotongova risk iripo, nokuti hatinyatsokuzinzwisisa kuti akagadzirwa papi nani nguvai, in terms of kuti utano vari kutevedzera here zvinofanira kuitwa. So idambudziko, but at the same time vanhu vanofanira kunge vane mafirst mask. Chandingatokurudzira ndechoti kana munhu uchida mask and usingakwanisi kutenga dziri kuno kuvanhu vari certified, bheta kutongoshandisa micheka kumba. Kana uri wako waunoziva wacha woshandisa, wacha woshandisa.
Kana iri face mask yangu ndinogona kuiwacha ndichishandisa hangu inini mwiridzo wayo nguva dzese here?
Yes, Mr. Wande, munokwanisa kuishandisa. Chainodiwa ndechekuti ngaiwachwe nesipo, ichene, iomeswe. Kana yaomeswa woipfeka futi. Izvozvo hazvina kushata, zvinokwanisa kuitika.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica ne Studio 7. Munyori mukuru mubatore MDC Alliance vaCharlton Wende vanoti mapurisa nezuro akamboda kuvabvisa pamahofisi avo nechisimba, asi zvikatadza sezvo vainge vasina tsamba inovapa mvumo yekuita izvi. Mapurisa aya akati ainge atumwa nechikwata chiri kutungamirwa naamai Dokozani Kupe navaDouglas Monzora. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Kanavo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu West Studio 7 abata vaWende.
Ndadanwa nevakomana vanochengeta mudhuri wedu, vakomana vedu vesecurity, vachinditaurira kuti pane vakomana gumi vauya nemapurisa vachiti vatumwa navaMonzora vakambenge vari memba yemusangano wedu, vachiti vauya kuti vazotora mudhuri wedu kuti vape mai Dokozana Kupe. So ndamhanyapo ndikanokwanisa kutaura nemapurisa ndikavaonesa kuti aiwaka amugone kuti muuye kuzotora building nechisimba, because isu MDC inotungamirwa navachamisa ndisu aridzive building. Tine matitle deeds, tine occupation, tine possession. So zvinhu zvitatu izvozvezvi hazvigone kuti paite kana court iri muZimbabwe kana kupi inogona kuti ititorere building. So vadzwisisa nyaya iyi mapurisa acho ndokubva vaenda zvavo.
Vanga vaine mapepa akaita sei chaizvo avangachida kushandisa kutora maofisa?
Chandichamisa ndechekuti vanhu vese ivava vauya vatumwa naMonzora, nehurumende yatuma mapurisa nemarori avatuma navo vachishandisa dhiziri rehurumende, vanga vasina kana bepa rine musoro. Bepa ravainaro i-court order yeSupreme Court yakange yakapiwa nguva yeCovid, yakavhurwa pakaitwa nyaya dzeCovid, inotaura nenyaya dzeMDC Yakupe, haitauri nenyaya yeMDC Alliance. MRT House
I building irikuonewa ne MDC Alliance. Tiripo zviripa murawo, tiripo zvine mutemo zvine mapepa. So vavana mapepa, nguva ine mapepa ekare e Supreme Court judgment asi ne building. Building is owned privately in the chance one even MDC. But unongoziva kuti vanhu veZANU PF ava vanhu vasikapererwe nemazano. But tiripo chatinoda kuzivisa mamembers edu ndechekuti hakuna munhu achatora harvest house. Kana tichinzi tichafira pa building, tichafira pa building inonzi harvest house, yatakasirwa nababa Tsvangirai. Hatigone kuti tisarande party, hatigone kuti tisarande building, hatigone kuti tisarande shanduko iri kudiwa nemaZimbabweans. Ndo zvatava taurira izvo mapurisa.
Ko zvavanga vachitova monzora vari kuda mabhuku emari kuti vaite gadziriro iye Congress, zviri kufamba sei?
Vanogoda mabhuku eMDC Alliance kuti mamembers eMDC Alliance here. Vana monzora havachisiri vanhu veMDC Alliance. Chatinoda kuti vanhu vese vazive ndechekuti kutanga kwegore rino, after takaita musangano wedu weNational Council, takazivisa Zimbabwe yese kuti isu tichange tiri the first opposition party kuendesa mabhuku edu ese kuma external auditors kuti vaongorore kuti mari dzakashanda sei. Sekutara kwandiri kuita iko kuku, mabhuku edu ese ane ma external auditors.
Saka vanopedza rini kudorongodza mabhuku aya?
Ndanganditaura nawo nhasi, report yacho yave pedyo nekuti ichipera. Kana yapera tichazvisa kuvanhu, vanhu voona kuti mari dzakashanda sei. Hakuna opposition party yati yamboendesa magwaro ayo kuma auditors. Uyu ndo utungamiriri wavachamisa. Pavakaita president vakati ayo toda kuti mari yose yatinoshandisa yehurumende inge ichienda kuma auditors. Ini semunyori mukuru ndo chinhu chandakatanga kuti ndiite pandakapinda muoffice. So mabhuku edu ese ari kuma auditors. Ma auditors acho ivo ndo vachauya vazosanangura kuti mari yedu ese ya 2019 yakafamba sei. So izvo hazvina nyaya yakanyanya. But vana monzora ngavamirire semunhu wese, because vanhu veruzhinji takuvatora sema taxpayers, because havasi mamembers edu echi MDC.
Munyori mukuru mubato reMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuru yechitungwiza inonzi yambomisa basa mukoti vanove ndivo mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza Municipal Workers Union, uye vari mutevedzeri wasachigaro wekomiti yevashandi kana kuti Workers Committee, Sister Shingirai Tsvangirai. Sister Tsvangirai vanonzi vari kupomerwa mhosva nhatu dzine chekuita nekuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vekanzuru vanosanganisira vana mukoti, avo vanonzi vari kuda kubhadharwa mari dzeCOVID-19 allowance. Vakafanobata chigaro chamabharani wekanzuro yechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vatenda kuStudio 7 kuti Sister Tsvangirai vambomiswa basa uye kuti patove neurongwa hwekuti varangwe. Mutungamiri wesangano rechitungwiza Municipal Workers Union, Reverend Ephraim Katsina, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakachamadzwa zvikuru nedanho ratorwa nekanzuru iri sezvo vari kuona sekuchichidzira vashandi.
Nhasi tanga takaronga kuti tinokwanisa kusangana nemacity fathers, zvikuru meya nemao macouncillors, tichida kuona kuti ivo vari kuti kudiwo nekudzingwa basa kwakaitwa muzvare Tsvangirai. Asi ndinorombo kuti hatina kukwanisa kubatana meya nekuda kwemabasa vanga vari occupied zvakanyanya. Asi ticharamba chichisa effort kutionana navo tione kuti nyaya ingagadziswe sei nekukurumbidza, nekuti haizi nyaya diki bodo, nekuti tinoona kuti pane victimization iriko munyika izvozvi. Manesi ehurumende chaiwo ari kurangwa mabasawo zvakare, achitaurawo kuti upenyu hwavo huri panjodzi. Saka nokudaro, kana munhu mumwe chete panyika yose nemukanzuru mose ari yaonangwa ari ega, zvinoreva kuti vane chinangwa naMadam Tsvangirai. Chisina kutanga nhasi, asi kuti chagara chiripo iyo chekuti vanoti vamaitsvangirai vanotaurisa kwazvo kana Trim Works Council vachimirira vashandi. Izvo ibasa ravo uye kuti marights avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi nekuti havasi kuita zvekubirira asi kuti vari kuita zvinhu zviri pamutemo weLabour Act Chapter 2801. Saka nokudaro tinoona kuti pane victimization iripo. Charamba tichiisa effort yekuti tigone kutaura nameya pamwe chete mamakandlers tione kuti vari kutiwo kudii vari masit fathers edu kuti vangagadzirise nyaya iyi sei.
Zvikonzero zvipi zvaziviswa nekanzuru zvaita kuti muzvare Tsvangirai vamiswe basa? Tinonzwa kuti vasvitswa tsamba yacho yekumiswa basa.
Yekutanga vamupa macharge anokona kuita matatu. Yekutanga yacho vari kuti disobedience haana kuteerera patakamuti annual report yekuti vanhu vakanga vachishanda here kana kuti kwete. Of which report iyoyo yakanga yakanyorwa neunion ichivapa urongo hwekuti mahealth workers ari pasit-in. Yechipiri yacho vanga vachitaurawo nezvekuti kusari kupulaya kwaakaita tsamba yakanyorerwa yekutanga yekuti ape report zvinoratidza kuti akatyora zviri mucontract yake nekuti contract yake inenge ichiti anofanira kuteerera zvaanenge anzi aite. Yechitatu yacho ndo yavari kuti tiri kukuchaja nemhosva yekuti wasvibisa zita rekanzuro asi iye haana kana shoko raakataura asi ari kunzi akasvibisa council. Saka ndo macharges matatu avari kumupa. Hatiri kuona kuti haana kana musoro, hakuna kana imwe chete nemusoro. Nokudaro isu hatisi kufadzwa nazvo, ndosaka tiri kuda kuona masit fathers.
Saka ivo muzvare Tsvangirai vambomiswa basa kwenguva yakareba zvakadii?
Code of conduct repakambani rinotaura iro kuti vanopiwa 14 days kuti vapedze nyaya yavo yamuzvare Tsvangirai. Saka pa-14 days apo ndopatiri kutarisa kuti any day ndopaanoshedzwa kuboard of inquiry kuti atongwe. Asi isuwo zvakare takaitawo tsvakiridzo ndokubva taona kuti tinogonawo zvakare kuramba tichipressuriza ivo macity fathers nekuti nyaya yakadai inoembarasa council nemhaka yekuti haizi nyaya yekuti inganzi munhu angatotongwa kutounzwa kuboard of inquiry nenyaya yekuti umwe munhu mumwe chete ane agenda yake against muzvare Tsvangirai yabvira kare. Saka tatoda kutaura nemacity fathers kuti vagadzirise nyaya idzi sati dzatomboenda kuboard kwacho kuboard of inquiry nekuti ikaenda kuboard of inquiry zvinoembarasa council zvakanyanyisa.
Vashandi vekanzuru yechitungwiza vachiri kuenderera mberi here nekuramwa mabasa kana kuti vadzokera pamabasa avo vakatsina?
Tanzwa patanga tiri muexecutive meeting nhasi mangwanani kuti kune vanhu vanga vatumwa nekanzuru kuti vapinde muvashandi vachivatyisidzira nekuvanetsa zvikuru. Saka nokudaro kune vamwe vanzwa kutya nevamwewo varamba vakati haakwete kusvikira zvanaka hatisi kuzotanga kushanda. Ticharamba takagara kusvikira kanzuru yatiudza kuti pipi yedu iri kupi, yatiudza kuti maallowance zedu ari kupi, vatipa mari dzamabhazi, vatipa mari dzekudya kudzimba dzedu nekuti hatirambe tichifira mahara vamwe vanhu vachirarama nesu. Saka ndinoti vashandi vazhinji kumakiriniki kunyanya vashakagara.
Avo vange vari mutungamiri wechitungwiza Municipal Workers Union Reverend Ephraim Katsina vari parunare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Financial Gazette rinoti vanhu muZimbabwe vanofanira kusunga dzibate mushure mekubvuma kwakaitwa negurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube kuInternational Monetary Fund kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Newsday rine nyaya inoti vaimbova gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaWalter Mzembi nemutevedzeri wavo vaGodfrey Gandawa vabuda mubato ravo rePeople's Party. Chronicle rinoti varume vaviri Mhlalisa Nyati wekuCodri Park anotakura zvinhu pakati peZimbabwe nedzimwe nyika naKumbulani Ndlovu wekuPenwith Court muBulawayo vakasungwa maererano nekupiwa kwakaitwa zvinhu padipo yeZimbabwe Revenue Authority muBulawayo nemusi wechipiri. Herald rinoti Registrar General vaClement Masango varara muchitokisi kwezuva rechipiri mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo parisei guys. Ndabatikana nemashoko anotaurwa nababao vezanpf avo vanotaura mazwi ekuti takagadzirira hondo. Vada kuita nani hondo iyi? Vachatipa pfungwa dzatisina. Mhuri yeZimbabwe tatambura zvakanyanyisisa, vasafunga kuti kubuda munyika kwatinoita tichienda kune dzimwe nyika. Vakauraya nyika, vakapuwa nyika naSmith nyika iyoyo iyo ichipolishwa iyo. Handiti ivo vakatora vakaponda ponda nyika iyo. Vakunyebera kuti hei masankisheni, masankisheni. Puruvhaika kuti masankisheni acho ari kubata apa neapa, hapana. Asi kutaura kuti hei masankisheni, masankisheni ari kubata papi? Chapedzisiro tapindawo musango sezvamakaita izvozvo. Totorawo nyika iyoyo kwamuri. Takawandisa kudarika zvimasoja zvenyu zvamuri kutaura izvo. Hazvina kana nebasa rese zvimasoja zvamuri kuvimba nazvo. Tichapedzisira tapindawo musango imomo. Sekutaura kwamuri kuita kuganza kuti hanzi takatogadzirira. Takagadzirira, makagadzirira chicha moti makagadzirira. Hatina basa neMDC but tiri vano veZimbabwe vari kurwadziwa nezvamuri kuita neZANU-PF. Unotaura mazwa anorwadza kudaro sei kubaba imi?
Makadi shamarari westudio seni. Ai, ndabatikana nezvataura naCharumbira. Charumbira ngaagoziye zvokutaura. Indava yachida kuzviita munhu. Ida kuzviita iyega ndiye munhu pano angu. Anotaura kuti hondo 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 ipi anotaura. Chamisa akatora chigaro nemasimba yakati munangagwa ndiye akatora chigaro nemasimba. Ena utinzwa ye. Wanyari kese koneza mpifa. Ndabati kana zvoda yanga ari padhuze neni ka.
Makadi vatereri vose veStudio 7 nevashamarari Zita ndimafuri akureva. Mashoko angu ndinoti kuna vachamisa. Wateya mari vamurutsva hachachikusviba. Apa ngatichitoita iplan B. Plan A taona kuti haa iri kuita sokuti gozhe gwei. Haripinde paplan B. Tisapedza nguva.
Makadiko mukomatanonoka wande nevamwe vese paStudio 7 apo. Toda kungotaurawo pamusoro pevarume vaviri vanga vachipikisana varume veZANU neMDC uyu. Uyu murume weZANU anoti zviripo mawiponi ese ehondo muZimbabwe. Vanofunga kuti hondo vakaimirira masoja anovamirira. Masoja atori nenzara varume, hatombokudii. Mukangoda kuti mutange zvehondo muchasara muchiibata mega imi vanhu veZANU, masoja akujamukirai.
Pastudio 7 masora sei apo? Mutana muruti pakimbari paSouth Africa apo. ZANU-PF isatora vana veZimbabwe tangu vasingazivi kana vasingapusi. Vakapusa too much. Tiri kuzviziva ende tiri kuzviona kuti ndiyo yakaisa ruoko panhau iri kunetsa mukati meMDC Alliance. Nekuti iyoyo mudhenda ndeweZANU-PF. Anodzinga munhu weMDC Alliance sei nekuda kwemunhu MDCT asumira mashoko aisenda meseji yake dzinabasa rese. Vanhu veZANU-PF tiri kuaziva unhu hwavo. Vari kutya mukomana anonzichamisa, varida kuzama nepese pavanogona. MDC chero ikabvisa Zita rekuti MDC Alliance kana vakatorani isiri kufamba naChamisa ende chamira naChamisa. Chamisa ndiye president yevanhu. Zvese zvavangaita izvo kupedza nguva namunangagwa. Nauyo ari kubva kutaura mai manje apo weZANU-PF hondo yatota ndiyo atanga nehondo. Vana veZimbabwe zvakuda kuti mumwe nemumwe achimuke, zvakuda kutosvinga ZANU-PF pachigaro itanita nayo.
Ndoda kungotaurawo zvangu pataurwa nevanhingirini ava veZANU-PF vari kuti tine zvombo zvakawanda watibaya muzizi kugona mutanga. Vanhu vari kukanganwa kuti mauto avo ari kutemba navo havadi. Saka hondo yari kudai vari kuzvinyepera vanhu veZANU-PF. Isusu vechidikiti tori redi pazvinhu izvozvo. Inge wakato kungo na chete njiga ndutu pasombo tiri willing kupinda msangu. Inge iyo madara che anangu panikiro na hizi digaru fungu zote wanaruko wada. Kata hapana muna masoja wa hapana ruko wada.
Makadi makadi pa Studio 7 ndo nzi tuwe ndo baku kukwe. Kushitekete asi ndoda kumbobvunza hurumende kudai agona kutibatsira mairia nekuti munhu atomboti ada kuenda kumusha osvika zvogadzikwa paborder kwamazuva akawanda sevakadzi vari vakabva kuBotswana adai hurumende agona kuita chimbi chimbi munhu agona kuita kana 8 days kana 4 days agona kudarika aende kumusha nekuti chishuwo chake chiri kupa kuenda kumusha saka hurumende ngaitibatsirewo ipapo nemadhokotera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatukirira zvakadzama vaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachishandisa mazwi atisingakwanise kutaura vachiti hurumende yavaObama yange iri yezvituta zvakaedza kusvibisa zita ravo vachipomera vaimbove chipangamazano chavaTrump vaMichael Flynn avo vakabvuma mudare redzimhosva nyaya dzavakange vachipomerwa. VaTrump vatukirira vaObama mushure mekunge bazi ravo rinoona nezvemitemo reJustice Department raudza dare redzimhosva kuti rave kuregera kuenderera mberi mukuchuchusa nyaya yavaFlynn. VaTrump vati vaFlynn munhu kwaye asina mhosva yaakapara vachiti vaObama nehurumende yavo vakange vachiedza kukanda zvipingamupenyu munzira yavaTrump kuti vatadze kuita basa ravo. VaTrump vapopotazve vachiti ongororo yakaitwa nemuchuchusi mukuru vaRobert Mueller inonyadzisa sezvo dzakange dziri nhema dzega dzega vachiti zvakaitwa izvi kutengesa nyika. Muna zvita 2017 vaFlynn vakabvuma mhosva yavo vakawanikwa vaine mhosva yekunyepera mapurisa eFBI uye vakatanga kushanda pamwe chete nemuchuchusi mukuru vaRobert Mueller. Nguva yese iyi vaFlynn vange vakamirira kupihwa mutongo wavo asi bazi rinoona nezvemitemo rakashamisa vazhinji parakazvivisa nezuro kuti rave kuregera kuenda mberi nenyaya yavaFlynn. Dreams kambo kanobva kuna Innocent usiwe gota se zvonguve yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vachekecheke maface masks avashandisa vasati vaarasa vachiti maface mask hafani kubatwa zvachose. Chikwata chinotungamirwa naMai Tokozani Kupe chinoedza asi chichitadza kutora Morgan Tsvangirai House muHarare. Kanzuro yechitungwiza yambomisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuro rechitungwiza Municipal Workers Union. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivaendeswe zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.